Mangwanani akanaka vatereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 2 Mbudzi 2023. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 tiri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino izviri muchirongwa chanhasi. Mukoma wavatakudzwa angadziore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka, kunyange hazvo vana chiremba vari kushanda nesimba. Mutungamiri weZimbabwe Miners Federation muzvare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanikwa vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu nemakumi matatu nematatu emadhora ekuamerica, kana kuti US$333,000. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mukoma wenhengo yeboka revechidiki mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vari nhengo yeparamende vatakudzwa ngadziore vanoti munin'ina wavo vaDanford ngadziore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka, kunyange hazvo vana chiremba vari kuita basa nemazvo. VaDanford ngadziore vakaudza Studio 7 manheru kuti vana chiremba vari kutarisa zvakawanda, kusanganisa kuongorora ropa rake nekuritumira kuSouth Africa nezvimwe. Takudzwa ngadziore akapambwa usiku pamba pake muHarare akarohwa nokutochwa zvakaipisisa ndokusiya akandwa musango kuCriston Bank pamuganhu weHarare neMazowe. Takabata vaDanford ngadziore nezuro manheru kuti tunze mamiriro akaita zvunhu.
Ari kurwadziwa, akakuvara zvakaipisisa, akanyanya kukuvara mumakumbo ake, akakuvarawo mumaoko, kumusana nemuviri wose. So ari kuchema nemainternal injuries. So tiri kutarisa kuti mangwana makuseni madhokota vachatipa feedback kuti what is the position, zvakamira sei.
Pari zvino hapana chavati vakuzivisai pamusoro pemamiriro akaita muviri wake?
Havasati, because vaita vatora blood vanganyanyaro kumalebu kundotesta kuone kuti zvavakamuinjekta zvinhu zvakamira zvakadii. But zvakare vari kutora futi blood futi obva vari kutumira kuSouth Africa so that paite machecks maviri muno muZimbabwe nekuSouth Africa. Then X-ray ichabuda kuti mangwana kubudisa kuti izvo zvakamira sei.
Pane vakambotaura naye kana kuti akambomufonera vachimuyambira?
Vakaenda kumba kwake, vakasvika vakawana munhu anogara naye, vakati izvo tiri kutsvaga kutakudzwa ngadzore, ane chikwereti kubhengi. So iye paakasvikawo achibvunza, achiudzwa nyaya iyoyo, akabva angofungira kuti ndofunga estate, because munhu asina chikwereti kubhengi haana kubva aita chikwereti. Even kana chikwereti chikwereti, bhengi yatingi rinofora kuti bhengi ribve rauya kumba kuma after hours, akabva angofunga kuti haatingi ichi vanhu vengavhairi zvimwe vadini vauya. So akabva atoa leta onarable mamombe. Onarable mamombe akatoti kwavadii kubva pamba, but nenyaya yekuti iye angatori mumba already and angasiri shuwa manje kuti paapinda hapana amuona here. So akabva audza kandingorara. So makuseni ndo paabuda, achingobuda gate ndopaona vanhu vaya vakadini vakakomba the whole yard vaende mota 6.
Mapurisa akamboziviswa here, vari munyaya iyi here mapurisa?
Handisani ndaziya, haitine zvangu samukoma wacho ndanga ndisinene chokuita nemapurisa. Reason being, ndinoziya nhoroondo nehisti yemapurisa. Zvinhu zvakadai havatosungi munhu adini, munhu aabudhabuda, vanongotosunga victim yacho zaide kusunga vaabudhabuda. So effort yangu neeffort yavanhu wese yange iri yekuti munhu arapwe, apore, aone kuti haana kukuvara zvakaipisa here. Zvemapurisa tingazongoitawo zvedu, but maonero angu nekupedza nguva, vanoziva navanhu iva, because hapana history yatakamboziva yevanhu vakaabudhabudwa. wakasungwa wanu ashi rekaitu mbona ipa wakweza mapicha kutenenda mjuzi vitiviti kweza kweza yevani wa responsible ende wano zikanwa so tuleta nisho ipa wapulisa watadini wacha ongora wa sunga asi ipa wakweza mapulisa wa sunge afano kumirira kuti isusu chende kumapulisa kundo manga jiruto wa zikanwa muna habu takitwa akuwa azwa ainje kitwa so wafana mgo sunga pesingi na information ya wainaya
mapato eshe matonge reinyika pane wakambo taurane mivo yere pa msoro penya ya hii
bana tangona wa lead linda masarira uwa notunga mira pati ya lead ashtungo umana nisege kublema regime aute blema muna haupta so unono kutia apana mapato laka fanana Zimbabwe nengu ni bata wazi tukosi ngeshi dozo wanu mnekoza dozo wanu andela kana mbona hivyo ni party measure ya release a statement condemning Zaitik including hiyo zani pia batu zani
avo wange wari wa Danford Ngadziwore wachitaura ne Studio 7 pamsoro pe mningina wavo tafadzwa Ngadziwore ari muchipatara Studio 7 yakaudzwa nezuro kuti vapurisa vakange vasati vapirwa nyaya iyi Muchungamiri we Zimbabwe Miners Federation Muzare Henrietta Rushwaya nezuro vakawanika vaine mhosva yekuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe rinokosha zviuru mazana matatu ane makumi matatu nematatu yamadhora ekuAmerica kana kuti US $333,000 goridhe iri rakanga richienda kuDubai. Vachuchusi ve National Prosecuting Authority vanoti Muzare Rushwaya vachagara mujeri kusvika musi wa 10 mbudzi apo vachazopiwa mutongo wemhosva yavakapara. Mukuru we Center for Natural Resource Governance Vafarai Maguhu vanoti matare anofanirwa kushandisa Muzare Rushwaya sechiratidzo chekuti kuba hupfumi hwenyika hakubvumidzwi.
Hapana anganyatso kuziva kuti zvichafamba sei nekuti kubva musi waabatwa aine gold pa airport nyaya yacho hainyatsi kunzwisisika kuti iri kubva kupi ichienda kupi. Dai anga ari mumwe munhu akabatwa negold iroro asina vaakazemudamirana naye angadai akaitwa kanyama kanyama. Asi Henrietta akatombobva apiwa bail ipapo vanhu vakazochema chema akambodzorerwa akazobuditswa abva hanzi futi zvekare adzoka kuita president we Zimbabwe Miners Federation akazobuda futi magold mafia. Saka i hardcore criminal yekuti anofanira kupiwa mutongo wakaomarara chaizvo kuti vangade kuzopara mhosva yakadaro vatye kuti andidi kuzoitwa zvakaitwa sa Henrietta Rushwaya. Asi tiri muZimbabwe mikuti dzimwe nguva mitongo inobuda kumatare edu unokatya mara kuti zviri kumborevei.
Dambudziko rezvicherwa ratiri kuramba tichiona iri ringapedzwa kana kumiswa sei vamagu?
Tichitarisa kuti chii chinofanira kuitwa kupedza dambudziko remaleakages eminerals. Chekutanga hurumende yacho inofanira kuva necapacity yekutenga maminerals kana kuti vanofanira kuvhurira private sector kuti itenge maminerals, but vachitenga nemari yepamusoro, mari yakafanana nemari inonotengwa nevanhu vari kunzvimbo dzakaita sana Dubai, vari kunana Cape Town, vari kunana Joburg. Izvozvo zvinoreducer risk yekuti munhu achiti nditakure gold kupinda naro mundege kuenda naro kuDubai iye achiziva kuti akaritengesa kuFidelity muno muZimbabwe anongowana mari yakadaro minus macost endege eaccommodation risk yekuti unogona kutorerwa goridhe iroro, all those things. Saka hurumende inofanira kuti itenge maminerals kana kuti inofanira kutendera private sector kuti itenge. Zvakafanana nenyaya dzelithium, kune vanhu vari kukwanisa kuchera lithium kunana Mberengwa, kunana Bikita, kunana Mutoko. Vanhu ivavo havafaniri kunzi macriminals, vosungwa, votumirwa mapurisa nepfuti kuti siye zvamuri kuita. Mukana wokuti maZimbabweans vabhenefite kubva kumaminerals avo, mukana werural development nekuderedza urombo munyika. Saka hurumende inofanira kugadzira mafremework ekuti vanhu vanokwanisa kuti vaite vachere zvicherwa izvozvo vozvitengesa zviri pamutemo maprize acho asave maprize eudzvanyiriri asi ave maprize ekuti vanhu vanoenda vega nechido chavo kunotengesa kunana MMCZ nemamwe mapazi akadaro
asika vamago tinoona kuti pose pane zvirongwa zvinobetsera vazhinji hapashaikwi vanovhura nzira dzavovo dzekuzvibetsera voga neparutivi vangaitwa sei vanhu vakadai
kana pachiitawo nhunzva tunzva dzinoda kuramba dzichitora maminerals emunyika dzichibuditsa kune dzimwe nyika vanhu ivavo vanofanira kuitwa muenzaniso wekuti havazombofi vakazviita futi izvi ndozvinoita kuti hurumende iwane mari kuti hurumende ifunctione kuti tive nemahospital akanaka kunana zvishava nemutoko hwange bhinga hurumende inofanira kunge ine mari mari iyoyo inobva kupi inobva kuzviwanikwa zvenyika izvozvo nemamwe maservices anenge achiwanikwa munyika saka tinofanira kuti mineral chive chiyerwa chekuti achingobudi munyika zvisiri pamutemo saka hurumende chekutanga ngaigadzire mafremework ekuti vanhu vanogona ku tengesa zvinhu izvozvo kuhurumende kana kuprivate sector zviri pamutemo uyewo mutemo unofanira kugadziriswa kuti vanenge vazodarika mwero wekuti vakuda kunobuditsa kunze vanofanira kurangwa zvakaomarara
avo vange vari mukuru wecenter for natural resource governance vafarai maguhu vari parunhare nestudio 7 Musangano mukuru weSADC uchaitwa muAngola nemusi wemugovera kukurukura pamusoro peZimbabwe. Vakuru veSADC vakatadza kuita hurukuro idzi nemusi wechipiri sekuronga kwavakange vaita izvo zvakagumbura vanhu vazhinji sezvo paive netarisiro yekuti pane chichataurwa pamusoro peZimbabwe. Vanongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya. Vanoti zvakaitika kare zvinofanira kutiratidza kuti SADC haina zvaichaita kunze kwekuedza kuchengetedza usawira hwenyika dzemuSADC.
Ini maonero angu pane mhando mbiri dzepfungwa maerana nenyaya yeSADC iyi. Chekutanga ndechekuti gwaro rakanyorwa navanebas mumba sarudzo richangopera rinotsinidzira nekuratidza nekudzamisa pfungwa yekuti sarudzo yeZimbabwe haina kufamba zvakanaka. Gwaro rakanyorwa masangano akati kuti akabvumirana navo ndokubva raenda kuSADC Troika. Handifungi kuti zvingaitika kuti gwaro iri ringotogwa rongorashiwa nekuti zvinenge zvicharatidza kuti basa rinoitwa neSADC rokutumidzira vanomiririra SADC kunoongorora sarudzo vanenge vasina maturo. Saka ndoona kuti pane vatungamiri vakawanda vari muSADC vangatsigira pfungwa yekuti aiwa gwaro iri ngaritarisiswe riongororwe namarecommendations acho akataugwa ateedzegwe agadzigwe. Iyi ndo mhando yokutanga. Mhango yembiri ndeyekuti hunde muSADC mungange mune vatungamiri vakati wandeiwo vanoita utongi husina jekerere vane ushamwari neusawira nevanotonga matongero akaitasana Emmerson Mnangagwa. Saka vatungamiri vakadaro hazvingaite kuti vange vachitsigira gwaro ravanebas mumba pachena nyange vakange kunun'unawo havo vari kuseri kwemagoni zvinogona kuitika. Asi kuti varitsigire pachena zvinoti netsei nekuti kana sarudzo yakanangana navo munyika dzavo havangadi kuti gwaro rakadaro neuongorori hwakadaro hwoburitse pachena utsotsi hwavanenge vachiita musarudzo kana biridziro yavo. Asika kana takatarisa isu vagari vomuZimbabwe vanotsigira hurumende yeZANU-PF kuda nevanoipikisa zvavakuda kuti paite vanhu vane hana dzakatsiga. Tiri kuona pane zviri kubuda zvakawanda wanda dzimwe tsamba dzinonzi dzakanyorwa neSADC vamwewo vachitaura zvakasiyana siyanawo. Asi zvakangonaka kuti torangarira kuti makore aya akanetsana ZANU-PF neMDC 2008 deno zvekutoti deno Thabo Mbeki asina kuita usawira hwake semaonero akanga akaitai zvinhu zvade zvakafamba nepamwe. Saka ini ndofunga sokuona kwangu ndakatarisa mberi pane ingaitwa inganziyo compromise zvamutongi gava zviya zvokuti handidi kuti ndigumburane uyu ndigumburane nanhengi ndigumburana nanhengi asi compromise yacho handifungi kuti ingafadza ZANU-PF navamunangagwa compromise yacho nemaonero angu handifunge zvekare kuti inganzizvo kwakuitwa sarudzo idzva.
Vanoongorora zvematongero enyika vari Joyce Ngwenya vari parunhare nestudio 7. Sangano rinoona nezveutano pasi pose reWorld Health Organization rinoti dambudziko rekushungurudzika pfungwa pamwe nekuzviuraya kwevanhu vakuru kuri kukwira muZimbabwe kana ichienzaniswa nedzimwe nyika. Ongororo yakaitwa inoratidza kuti zvinonyanya kukonzera matambudziko awa mumamiriro ezveupfumi pamwe nekunetsana muZimbabwe vakawanana. Nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Kwekwerere vanoti zviri kutaurwa neWorld Health Organization hazvishamisi sezvo Zimbabwe ichitadza kugadzirisa nyaya dzezvemabasa ukuwo kugurwa kwemichato kuchikwira gore negore izvo zvinoratidza kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Nhavo iri kutaurwa neveWorld Health Organization yokuti zvirwere zvepfungwa nokuzvisungirira nokuzviuraya kwevanhu muZimbabwe vechikuru kwati wandei haingavi inonyanya kushamisa. Takatarisa matambudziko anosangana nevanhu mukurarama, kushaiwa chaiko nhamo yatinoti poverty inokonzera kuti munhu adzungaire munhu mukuru achishaya kuti muri oipa chii chekudya kana chokufuga kana chokuti irarame nacho. Saka vanhu vanofila hopeless vongozopedzisira dzimwe nguva vazvisungirira. Kare kwaiva nevaya vaibatsira vanotambura vaiitwa vesocial welfare vaya yaiva bato raibatsira zvikuru, but iko zvino nokushaya kwenyika yose tinoona kuti department racho raakukurirwawo harigoni kuti ribatsire vese.
Dr. Gwekwerere, kurwara nepfungwa kunotorwa sei muZimbabwe?
Vanhu vanotoda kumirira kusvika munhu otomhanya chaiko nemurod kutaridza kuti hadzichapanani moto, nokuti vangojaira kushinga, kungonzi shinga ndozvinoita imba, shinga ndozvinoita upenyu, asi zvisirizvo zvinhu zvine utano. Kushungurudzika kwepfungwa chinhu chiri kuwanikwa navanhu zvichikonzerwa nokusagadzikana kweupfumi, zvichikonzerwa zvakare nokugara mhuri dzakataramuka. Idzo nyaya dzokurambana dzataurwa veWorld Health Organization. Umwe unoti aenda kunoshavashava kunyika iri kure otowana mudzimai kana murume atotorwa. Apa munhu anga achitumira mari yose yanga achishandira, zvinogona kupa vamwe shungu dzokuti unotadza kuzozvibata kana azoona kuti umwe wake wanga asina kuvimbika munhu odini ozvikuvadza. Nyaya zvekare yezvirwere zvinowanda, unoti munhu anokwanisa kunge aine chirwere chaparadza muviri sechiHIV AIDS, osanganazve nechirwere cherurindi chatinoti TB pachirungu, zvosanganazve nezvimwe zvirwere. Zvinoone mhaka yekuti bato reutano muZimbabwe harina zvikwanisiro, vanhu vanozoshaya zvetariro vopedzisira vazviuraya nokuti zvipatara zvedu hazvina mishonga. Ukaendako unotonzienda unotenga mapiritsi, iwe mari yacho hauna, kana kwekuiwana kwacho kana vanoshanda vacho hakuna, kana ivo vane atinoti mamedical aid aya anongova ezita mazhinji anenge asingakwanisiri kuti abhadhare kurapwa kwemunhu.
Iyo nyaya yekurwara nepfungwa inofanirwa kubatwa sei, Dr. Gwekwerere?
Nyaya yezvekushungurudzika kumupfungwa inyaya yatinofanira kuti itarisiswe nezvayo muZimbabwe. Kuwanikwe vanobatsira tinoti masupport systems kune vanhu vamanikidzika neupenyu vawanikwe kunopoterawo, kungavo kumakereke, kungavo kuvanhu vakazvidzidzira kuendera kuchikoro izvozvo zvokuti vabatsire vanhu vanotambudzika mupfungwa vari kushushikana mupfungwa kuti vavabetsere kuti vadzikamise pfungwa. Vanhu ivavo vari kuita vashoma muZimbabwe uye vamwe kutoshaya ruzivo rwokuti kana ndamanikidzika ndonangepiwo. Saka tinongoti nokuenda kwamazuva kuda vezveutano muZimbabwe nezvekurarama kwevanhu veWolfe vakabatirana pamwe vangabatsira vanhu vanhu vakaregera kuzviuraya.
Avo vange vari nyanzvi munyaya dzezveutano hwepfungwa muzvinafundo Gadziro Kwekwerere vari parunhare kuFlorida muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Newsday rinoti mumwe mukuru wemauto eBelarus, General Viktor Sheyman, vari kushanya muZimbabwe izvo zviri kukashamadza vanhu vazhinji. General Sheyman vakatemerwa zvirango neEuropean Union pamwe neAmerica pamusoro pekutyora kodzero dzevanhu. MuNewsday makare, ongororo yakaitwa neAmerica inoratidza kuti Zimbabwe iri kutadza kumisa kutengeswa kwevanhu izvo zvakaipinza muchikwata chenyika dziri kutadza kurwisana nedambudziko iri. Gore negore, America inoita ongororo pamusoro pekutengeswa kwevanhu kana kuti human trafficking. Vanorwira kodzero dzevanhu muzvare Justina Mukoko vanoti mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi vaiziva kwavakange vakachengetwa nevakavapamba panguva yose yavakanga vakapambwa muna 2008. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Akadini paStudio 7 apo tinoborosa nyaya inoshungurudza ndiyo iyo yekupambwa nekutoshwa kwevanhu vanopoza bato rinotonga iro reZanu-PF rakazvigadza richisimba. Meseji yangu kuti ngaisvike kuna vamunangagwa, kuti vamunangagwa dai ari mwana wenyu anoapondwa zvakamapondirwa akaitwa seawa, maimbofila sei? Dai ari mwana wenyu wapondwa amunangagwa, maimbofila sei? Vamunangagwa taiva semunhu akaberekwa anofema oxygen kumwana wangu wanu. Izvo muri kuita zvinoratidza kuti mune kausatanezi mukati, muri kupedza vanhu vese. Manje mukapedza kuuraya vanhu vese, munoda kuzombotongana. Mupedzisa mauzusira makutouraya nevana venyu mega masara akabhuza vanhu vese vakashata pamuri. Vamunangagwa, please itaiwo zvino muchishandisa njere muchifunga kuti dai ari mwana wangu wapondwa mapondirwo aya pasina chaatadza, nekuti ari kupikisa mafungiro enyu imumu munhu watoshata. Hamunangagwa, handizvezvi. Amunangagwa, handizvo, please. Itaiwo semunhu mukuru, mufungewo, ndoda kufungirwa.
Mamuka sei vatanonoka wande vajonga nekuru yose Studio 7. Kumbira kutaura pana vavo vanoi vafarai marapira veZanu-PF. Tokumbira kuti kana vasina zvokutaura vangoti handina zvokutaura. Vanokuti vati vanhu vari kuita mafake videos, tozovavona vakamira pamachikeni ini. Vasati tasotanotaura nevanhu vasina njere, inovaudza mamwe mashoko asingaiti asi asingatendegwa kuti timataura. Ndinotenda hangu nokuti bhati hai wandigwadza murume uyu. Vauda kupinda futi zviya zvokuti vana Johana Mamombe vakaita mafake abduction, vakupama futi. Unoona kuti nyika yose haivoni, ivo ndo vanovona manje veZanu kupera.
Makadii ana mukoma wanduku kuri sei sei? Taurewo mana kana mukona zvenhingizvo vachiita veZanu-PF vachitaura zvavanoda kudaizvo, vabvunzisiseiwo pane zvavanoda kuchitaura. Vakwesenei, vakwesenei vanhu veZanu-PF vozi munongwarirwa kuita zvavanoda musingovakwesenei, vakwesenei, vakwesenei. Semakonesero amuitawo vamwe, munokwesena muita vamwe, mukwesena munhu wese. veZanu-PF vanyaya kujaira kutaura chete utobva seana zvasingakweseni vachikuvadza kudaizvo.
Ndinotaura naLiberty Nkomo. Ndinorwadzikana zvikuru nenhau yemukuru wemapurisa. Chese chaitwa chakaipa neZanu-PF vari kuti havasati vazviona, havasati vazvinzwa. ne uyu we ZANPF mutauro we ZANPF uyu ari kuti vezana vazviti iya vaitize zvokupamba vanhu vari kugadzira mavhidhiyo enhema vanhu vetriplec izvo zvichionekwa pachena vanhu ivavo vasori vacho vanozikamwa so chavari kuramba chii vanhu vezanu nai chii chavari kuramba izvi zvavapedyo kuti vana vezimbabwe tiite zvisina kunaka zvichazosorwa nezvimwe nyika ndatenda hangu
anonzi marepera uyu anonzi marepera uyu ngaite musha vamugaba vanga vari pamazuva apera vachitaurira nyaya yekuti kusvika madhonga apera nagrisi chatonga kusvika madhonga amera nyanga hawako izvi vari kupi marapira angaite musha ngaazive kuti haasi mwana wezimbabwe uyu mwana wezimbabwe wakawanda ngaareke kuzvitora semwana wezimbabwe iye mwana wezimbabwe ariko asi nguva yewana wezimbabwe ichakwana ngavaite vamugaba vaiti hatibvi panyanga kusvika madhonga amera nyanga asi vakabva vanhu ava vasiye vanhu ndio vanhu vachatadza kunakirwa nezimbabwe zvanakirwa nezimbabwe tisu ivo vachazvidzinga vachamisa havadzingi munhu kana vakatonga but ivo vachazvidzinga vega nemaitiro avo nekuti macitizens achataura vachamisa zvekuita kuti vanhu avo hachedi kuvaona ngavagara variko asi vachamisa vadaro zichavaonesa asi haa vachatiza vega munyika
pastudio 7 muri seiko ini ndoitwa love more zvoreva izvo nekuti mukati menyika yezimbabwe mutemo hamuna because mukaona marowerwo ari kuitwa komana vetriplec marowerwo avari kuitwa vetriplec mamps macouncillors but vari kuvarowa vacho havana kana kubatwa havabatwi zvotaura kuti mutemo unorerekera divi 1 mutemo kuri munyika yezimbabwe hamuna mutemo hamuna zvachose utsvanyiriri ndo hurimu kutongwa nedemocheko
makadiko hama dzadiwa pastudio 7 zita hatindazotauri asi pfana pamasvingo ekubvapa tirika kugunununa paya pamuri kuti purezidendi mutungamiriri wenyika vamunangagwa aiwa avo asi mutungamiriri wenyika uye mutungamiriri wezanupf vanhu vanofanira kuzviziva mutungamiriri wenyika ndivachamisa nokuti vakabva kusarudzwa navanhu ava ava hatisi kuvaziva kuti ndevapi ava vanonzi vamunangarwa ava mundileadership wezanupf tofanirwa kuti muzvizive vanhu vepastudio 7 kuti hanotiodza mwoyo muchiti purezidendi wenyika vamunangagwa aiwa mukuru wezanupf
masora sei vanamukoma jonga nevamwe vose vateereri nevashamarari vestudio 7 zvino ndoda kuti munditsitsirewo zvemashoko awa kuna munangagwa dambudzo watambudza vanhu zvinoiye kana akada kuuraya vanhu vose anoda kusara nani munyika havaona kuti achembera akura hazvivi kuti akura achembera anoshandisa vanhu kuuraya vanhu paina muchikuvaka nyika hakuna kwezvoenda zvokuuraya vanhu hazvimbosimudze kana ikonomi ngaarege zvoupenzi hwachembera
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi mukoma wavatafadzwa ngatiore vanoti munin'ina wavo haasi kunzwa zvakanaka kunyange hazvo vana chiremba vari kushanda nesimba mutungamiri wezimbabwe miners federation muzvare henrieta rushwaya nezuro vakuwanikwa vaine mhosva kuedza kubudisa zvisiri pamutemo goridhe vachichiendesa kudubai tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nezvo zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvidzimwe nhau ndiri muwashington dc ndini tanonoka hwande ndichikusiyai muri mumaoko mamutungamiri ngomo nenhau dzeisindebele